dambudziko rekusangana naro nderekuti tikaenda kunyika dzekunze dzakafanana nekuenda kuzambia kune vanoti macheckpoint panomira polisi akagara ariko asi kudhara kwanga kune macheckpoint nekuepolisi aimira pese pese pakapinda president uona mbwabvisa aimira polisi pese pese obva kwasara macheckpoint paproblemu yatinayo ndeyekuti polisi yakasara macheckpoint iyaya manje ukasvika kune kunonzi kuserenje vanokuti driver tone madhokumenti ako izvo wakatakurwa wobva waburisa kana waburisa paunomupa vanhu vatona madhokumenti ako uenda nawo vane kaofisi kavo kanengaaepacheckpoint ipapo saka ubva kuti unopaka apa paunopaka paipaya wakavhura road paunozokura utore mapepes ako obva wasvika uchinzii tive mari yedu atikomari chii kuti muno mapepa kwangopinda mune muzvinemhonzo kana mosaite ndeyei ndangozvisa madhokumendi mote yangu nezvese iyi hapana chiri kuitaa kumalaiti kusvikira kuhuta everything is okay kuti haurai munogara kana kuta mapepa ako unozvira nemari yedu saka ione kuona kuti unopedza nguva uri pako unopedzera wasiya mari 100 kwacha ndominimamani yavanoda kuti pfuure pacheckpoint zvaanoze pako
pamunenge muri kufamba muri kusangana nemacheckpoints akawanda sei
zvinodependa nekuti uri kuenda kupi kana uchienda kuna tanzania unongasangana nemacheckpoint anosvika 7 8 saka uchimizi every block unosangana naro vanenge isi vasinganzwisisi unotosiya mari 100 kwacha uchizi equivalent to $5 american dollar saka meaning to say kana vese vatadza kunzwisa macheckpoint ese aya kana ari 7 uchasiya 5 times 7 $35 uye bairiwonenge usina kupuhwa mari iyo nevarungu nokuti varungu vanoa vari moto yavo inenge ibva takwana saka inge chiri problema kuti unge warubvisa pamari yako anenge wakasungirira iwewe yechikafu kuti ukwanise kufamba uende
zvamira zvakadaro makamboendesa here nyaya iyi kune mapurisa
ya nyaya inoitika manje kuti iwewe ukwanise kusiya motokari yako ipapo manje kuti uendewe kunext town inenge iripo unotoona kuti pamwe pacho unogona kushaya transport 1-2 pamwe pacho anenge ari manheri kuzvimba ana 6 kana 9
shuwiro yenyu ndeyeyi kuti dambudziko iri riperi
shuwiro yedu ichi ndeyekuti sezvinoitikwa mune dzimwe nyika dzakafanana na Botswana unofamba zvakanaka havana kata moto yako yakanaka unongodzipfuura tachikumbira kuti ivo vakuru vemuzambia vakuru vepolisi ngavaongorore nyaya yatikusangana nayo madhiraivha.